Vatirhi va ku vhundusira va mabizimusi ku ti va sakwidza mitengo yavo pa Christmas ne New Year apa anje nzira inga torwa lehurumende kuti vamabhizimusi vasakwidza hongu vanenge vataurirana na vamabhizimusi asi uku kutaura chete kwavari kungoita uku hakusiko kutanga kuti vange vachipa mawarning akadai kuna vamabhizimusi zvisina kwazvinombosvika zvisina unombozviteerera hurumende inotaura yataurazve ichitaura nyaya dzokuti kana kuti vasakwidza mutengo kana kuti vashandise exchange rate yakati yakati hapana chirimbo chiripo chevamabhizimusi chevanhu vahavo kuti hurumende ine zvainoita kana vamabhizimusi vakakona kuteerera zvavanenge vachitarisirwa kuita nehurumende.
Chii chinofanirwa kuitwa kumisa dambudziko iri, Profesa Masocha?
Hongu vanenge vakaita musangano wevamabhizimusi asi mabhizimusi avari kutaura apa anongo va mabhizimusi mazvikuru kuru, tingati isu vana OK, vana Pick n Pay namava mabhizimusi makuru ndiwo avanotaura navo. Ukazoenda kuna mava mabhizimusi maduku ava anenge ndiwo akapararira munyika mose nokumaruzevha uko, hakuna misangano yakadai yavanoita chibvumirano nayo nehurumende. Saka zvinofanira kuitwa ndezvokuti hurumende kana ichida kuti zvishandei ngainge ichiita misangano yekutumira vanhu kwese, kungava kumaruzevha kumabhizinesi iwayo, kungava kumarokesheni mabhizinesi iwayo kwese, vachinge vachitaura nevamabhizinesi makuru namadoko, kunyanya madoko iwayaya, kuti vasakwidza mutengo nenyaya dzakati dzakati. Chimwezve chinofanira kuita ndechekuti hurumende inofanira kuumba chivimbo navanhu vomuzimbabwe consumer confidence taura iyai, kuti vanhu vomuzimbabwe vave nechivimbo nemari yavo kuti mari yatiinayoi imari inobata ufumi hwedu hwomuzimbabwe. Chivimbo ichocho hachipo, vanhu vanenge vanongova nefungidziro yokuti mangwana mari yandakabata inogona kumuka isati ichatenga zvakawanda sezvairi kutenga nhasi. Saka mafambisirwo anga ari kuitwa upfumi hwenyika ndokuti haana chivimbo chakanyanya chinobva kuvanhuwo zvavo chiri kuumbwa nehurumende.